Mugari, commander with Zimbabwe National Army and Minister of Defense. You know, even though my employer, I'm a member of the Zimbabwe National Army, my soldier. I was ordered to a bad area in Amsterdam, Pampombe. My inmate is 15 million Zimbabwean dollars. It is my damage, the pain and suffering to know how to have trauma in over shock. I'm sure I'm going to have a role. I'm a soldier, my mother, January 2019.
Munoona here vavira ava vachibhadhara mari tichinzwa kuti Mudare vaipikisa vachiti haasi mauto akarova vamuponde vachivakuwadza.
Kana mutongo wapiwa Mudare unofanira kubhadhara nekuti ndiwo maprinciples acho erule of law. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Saka kana mutemo through matarized motion atiitabhadhara yemari yemadamages anofanira kubhadhara. Zvisinei nekuti vanhu vaimbopikisa claims.
Chidzidzo chipi chinowanikwawo kubva mumutongo uyu tichitarisawo vana vezimbabwe vakawanda vanogara vachichema kuti vanotyorerwa kodzero nemauto muzimbabwe?
Chidzidzo chiri apa ndechi kuti mauto nevamwe vanoita nezvekuchengetedza runyararo nemalaw enforcement agents muzimbabwe havafaniri kushandisa udzvanyiriri kana kuti vatinoti nemuchirungu impunity kana vachinge vari kukondesa maduties avo. Vanofanira kukondakta maduties avo ine mena iri proportionate and zvekare inorespecta mahuman rights kana kuti kodzero dzevanhu.